A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Monday, December the 23rd, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about Christmas, which comes at a backdrop of deepening economic crisis and widespread hunger in the country.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And also live streaming, so you can join in the conversation right now. Please visit our Facebook platforms at VOA Ndebele and VOA Shona. We will be live also on our websites, which are www.voashona.com. For Ndebele, www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com for English.
Zimbabweans are bracing for one of their worst Christmas holidays on Wednesday due to the deepening economic crisis and widespread hunger affecting 7.7 million people. The country is also facing fuel and electricity shortages.
Many people in urban areas and outside the country say they are unable to travel to their rural homes to meet family and friends due to the economic situation. Tonight we want to hear from you. How are you coping? What are you celebrating this Christmas? How are you going to the rural areas? If you're in the diaspora, are you sending food home? Please join in the conversation right now.
Yebo, lichona njani Zimbabwe omuhle ikudibana lamhlanje kunge Monday ngomvulo umhlaka 23 kumpalakazi sesalelwe nje lusuku olulodwa ukubana singene kukhefu lekhisimusi ngolwesithathu phela mhlaka 25. Yilo ke udaba esikhuluma ngalo lamhlanje, sifuna ukuzwa ke kini ukubana njengoba ikhisimusi isiza ilizwe liphakathi kobunzima kangaka, uhle izinto ziyadula, ukudla akubambeki, kanti kulendlala njalo elizweni, amanzi ayasilela kobulawayo, idizili lepetulo kuyasilela elizweni, kanti lamagesi lawo kasatholakali. Asechona engekho okwesinye isikhathi ahamba okwamalanga. Ngakho sifuna ukuzwa kini bathandekayo ukubana lidlala njani ikhisimusi yalonyaka. Lilungiselele na abakudiaspora kubo South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique, DRC, America, Britain, Australia. Libuyelile yini emakhaya layahlangana lemiteni kumbe njengathi njengoba nesikhona pha ku studio lehlulekile lani sifuna ukuzwa ke ukuba nali idlala njani phakathi kobunzima bonke obungaka ngoba bakhona abanye sike sakhuluma labo bathi hayi ubona kaba soze benelise ukusuka emadolobheni lonyaka baye emakhaya. Abanye ngabathi base South Africa bathi hayi ayisikho ukuthi sesadliwa zindunduma umumo osekhaya yiwo ongavumiyo ngokunjalo abanye bathi hayi bathumezela amachangana bhegi amarayisi ompuphu lani lani ukuthi abantwana bakhona ukuba le khisimusi enhle. Asixoxeli bakithi sizwe ukuthi ilispenda njani ikhisimusi uhlelo ngolwenu mafi.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongo atino kuchingamidza ine mufaro nasi pano titange tiri kutarisa isu kuti kisimusi yegore rino makairongera chii. Tinoona vazhinji vari kuchema chema vachiti aiwa zvinhu zvaoma pari zvino mafuta ekufambisa ari kuti dhurei uyezve haasi kuwanikwa mari yemabhazi ekukwira kuti vanhu vaende kumusha vamwe vari kuchema chema vachiti pavari kusvika kuzviteshi vari kubva vasvikoona mabhazi akwidza mutengo michovha zvakare iri kukwidzawo mitengo. Chikafu muzvitoro chiri kudura zvakare. Vari kunze kwenyika kudiaspora sesu sontunga. Gore rapfuura nguva iyo inoenda handiri kumba asi gore rino ndazvitadza ndisunga. Saka ndoza tiri kutarisa kuti vari diaspora muri kuenda here kumba kunoona hamane shamwari kune avo vari kunyika dziri pedo neZimbabwe tinoziya kunana South Africa ndoino nguva inouya ana mujivha vanonzi mujivha zvoya?
Vanzi injivha.
Ana injivha.
Kana kuti mijibha.
Kana kuti mijibha. Vari kuenda here gore rino uyezve kunana Botswana nekumwe kunana Namibia nekumwe muri kuenda here kumusha panguva ino yeChristmas saka ndozvatiri kukurukura iye nhasi. Tombotora mukana wekuti tinzwe hurukuro nevamwe vanga vari kutaurawo vamboenda kumabhazi vachida kunoona kuti zvakamira sei tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Saka tichanzwa nevamwe vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yekukwira mabhazi. Tichinzwa zvakare nagurukota vanoona nezvenyaya iyoyi yeenergy yezvemafuta vafortune chasi vari papo pahurukuro tichanga tine mazwi akasiyana siyana. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii panguva iyoyi yezororo reChristmas.
Mabhazi adhura. Chero ukada kufamba adhura. Ka distance kadiki diki kari kudhabhura katatu apa unenge une vana kuti uende kunodyirawo holiday kokonda chikafu. Hakusi kufambika.
Dhiziri rachona tiri kuriwana kublack market. Apa kuti tiritenge tiri kushandisa maUS dollars saka totokwidza mutengo kuitira kuti kana takunotenga dhiziri tofanira kutanga tatenga maUS dollars nekuti isu hatingamire kushanda nekuti holiday. Vanhu varoda kufamba nesuwo toda kutoraramisawo mhuri. Hapana zvatingazviita.
Tiri pahighway tikuona kuti mabhazi ekambani yeZupco chaiwo chaiwo ari kunzi akaiswa mashoma kuti atakura vanhu sezvo vamwe vari kuvamanyira vachiti anenge ari nani asi mashoma zvikuru tikuona kuti paanenge achikwirirwa chaipo chaipo kana richinge rawanikwa bhazi rakadaro vanhu vanorwisana kuti vange vachikwira mubhazi imomo nekuti ringe rakava achikwira pahighway. Saka ndichikukurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kusiwo mabhazi akati wandei kuti vanhu vange vachirerukirwa vachiinda kunoona hamane shamwari dzakasiyana siyana. Vanhu vakawanda vari kutadza kufamba nzendo dzavanoda kuenda kunoona hamane shamwari nekuda kwekudhura kwaita mutengo wemafuta edzimotikari uyezve nekudhura kwaita mari yekukwirisa mabhazi nemakombi. Izvi zvaomera veruzhinji nekuti mari chaiyo inobatika havana. Vamwe vari kuchema nekuti havana kuwedzerwa mari dzavanotambira asi zvinhu zviri kungokwira nguva nenguva. Takatarisa nyaya dzekufamba kuri kuita vanhu munyika yeZimbabwe. Tanga tiri muwo muhighway vanhu havasi kufamba semakore ese. Vanhu vari kutumira mari kuhama neshamwari dziri kumusha vari kuti havachakwanisi kuenda kumusha nekuti mabhazi adhura. Isu sesangano repassenger association muzimbabwe hatisi kufara kuti nyaya yedomestic tourism ichange yakuderera zvakanyanyisisa. Iri kutoderera nekuti vanhu havachakwanisi kufamba vachinoona nzvimbo vanhu vemunyika yezimbabwe.
Dambudziko remafuta rinopera kana takuwanawo foreign currency yakawanda. Ikonomi yedu ichishanda tichitengesa zvinhu kunze tichiwana foreign currency ndo zvatiri kushanda zuva nezuva kuti tisvike palevhu iyoyo.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna gurukota rezvemafuta kana kuti rezveenergy vafortune chasi ndovapedzisira kutaura vachitaura ivo mamiriro akaita nyaya yepetrol nedizeri. Asi tichamboenda zvakare tichikuratidza ivo zviri kuitika kunzvimbo dzakadai seBulawayo panyaya iyoyi yekushayikwa kwezvekufambisa kana kuti kudhura kwemabhazi nemichovha ntunga.
Yebo kunjalo mavhisile sila mavhidhiyo lapa eSwatete. Edolobheni lako Bulawayo eRenkini asizweni abalaleleyo sibukele nababukeleyo.
Mina wangezi kuti Renkini bengisiya gadi zvinhu ndizama kugadi kuti ndiyekutisimise khaya kodwa sengehlulekile ngokudhura kwamabhasi. Enkani.
Ayi malini kakasi?
250. 250.
400. Emsukini ezedhuleyo ave yimalini?
Ave ngo-70 kumbe 80.
Hey.
Ayora,
ndambo. Ndizvela mu lead yo mpere.
Kwa
baba ubebe lapha ibusiness njani kathi njengoba kuyisikhathi sokulima ngiyabona lila ma namakhuba lama yethu lempilo nani nani iyahamba yini business
iyahamba mama kodwa ntiyabona izulu kalini ngabe izulu liyana kuthi ukuthi ngabe kuhamba kakhulu kodwa kuyancengiseka kakubanandi lokudala
kodwa
intengo
yenu
ibitshintshile yini njengoba sathi sikuyikhisimusi intengo thina sitshintshanga njengaba amabhasi thina sivele sithengisa intengo yonalethi vele sithengisa ngayo ngoba iprize yethu imele ifanane leyo ezitolo abantu ungabathatha kakhulu babaleka bakuthini
hayi siyabonga.
Labo-ke bebekhuluma lentatheli izindaba ethi uBathabile Masuku. Linsizwe esanda khuluma lapha iserenkini ithengisa amahanisi nxaliwazi abalamadonki liyawazi amahanisi sithengisa amahanisi lezi tropo ngakho ibikhala ngokuthi hayi abamabhasi yebo bakhwezile intengo zokuya emakhaya kodwa hayi uthi bona intengo yamahanisi lesitirobho lokho ilokhe injalo kabakhwezanga.
Aiwathi nemuteereri wedu wekutanga nhasi inguva yenyu vateereri tichingotaura nemi muchitudza kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko. Tikutonzwa kuti tina mukoma Wilfred Chipere vari panhare. Hallo mukoma Wilfred.
Hallo Sisimavela Simulisei.
Aiwa ndiriwadi tirikutaura nemi muri kupi mukoma?
Ndikumuno mara muZimbabwe.
Ehe, tipirewo kuti kwakamira sei makaronga zvipi pa holiday Christmas.
Ah, mwana mai chekuronga chacho ndopasina.
Mhm.
Takatongogara muZimba, buchikafu chaasi kutengeka. Zvekuti tingati tingaronge zvataita makoka pura.
Mhm.
Tichipendera tichiita sei pari zvine zvazvina kuti ndira mushi. Ende pokuti ufambe uchienda kwacho. Hauna kufamba uchienda nekuti maservicetion edu anopiwa mafuta emota haatorina kana chinhu akatooma kuoma chaiko saka kuti ndifambe ndichienda hakuna kwakuenda kwakutongogara notarisana nevana mudzimba
vari kuti pamaservice station apa
hakuna fuel vakungotaura kuti petroli mafuta hatina ende hatikuziva kuti ashaya riini ndo mhindo yaunopiwa saka haukwanisi kuronga zvinhu zvekuti mangwana ndichaita sei nokuti ivo vacho vanotengesa mafuta acho havatozivi kuti mafuta achauya rei.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Dai taiwana nguva yekutaura nehurumende ndopataivaudza chokwadi kuti hano zvenyu zvamukuita zvekutungana kwembudzi muchisuya muchienda kufamuko muchinopfuya muchinokanda chikafu chokupfuya fishi muvinyika ichitambura kudai sozvo dai zvachipera ngavataure nevanokwanisa kunge vakomana vechidiki vanokwanisa kunge vachigona kugadzirisa nyika iyi tine tikuona kuti pakaungana ipo papo vega vari kuita dambe nokuti hapana zvibuzhinji zvokubuda zvatikuona zvekuronga zviripo ipapo kuti nyika iendere mberi chaiyo chaiyoka ndofunge yakuda mukomana wechidiki anonzi vachamisa.
Aiwa mashoko akanaka kana munoda kumhoresa hama neshamwari tida kutora mumwe muteereri.
Ndoda kumhoresa hama neshamwari shuwa dzokachipiere dzokwazvimba muno muHarare kumuHatfield Masisa Park shuwa dzakuti aiwa chingotambura henyu murimo munyika hatina zvatakosange tichiita hatingatingoshingai nyika ndeyedu hatingatize nyika tichisiya nyika.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka.
Thank you.
Thank you.
Silo mlaleli ecingweni uRichard Moyo. Kunjani mfundisi? Halo Moyo. Nomzana Moyo kunjani?
Halo va Moyo.
Nare
dzava mhenu rikaitiverenge zvavanga vanyora hanzi Studio 7 makadiko. Azvina kumira mushe kuno Christmas Eve vanhu vazhinji havana chinhu mari hakuna asi mumashopu zvinhu zvirimo asi pana kula varipo
yebo kunjalo mavelasi silo muzi Dube umtembo stemba ecingweni kunjani Dube
siyaphila njalo Studio 7
hayi siyaphila sikuxhuma ngaphi kwendawo
South Africa
ngaphi kwakhona
Nite Madese River Park to the Nerantek.
Wenzani mzansi abanye besekhaya?
kaya kuhlaleki sinoseka sisithothile ekhaya manje sikunzima sikuza mona amatoho akhona la abantwana bafundi ngoba lezi school fees zakhona zingathintekani.
Ha, udliwa ngazindunduma nje Dube ngomnyaka odluleyo kuhamba ekhaya.
Ngiyakukhala
okay. Ah okay, hayi kungcono awukageuki.
Hayi hayi okay.
Yebo ngithi uthumezile kodwa.
Ngithumezile lesikuru sithi lama uniform akhona ayinto zekhazi izimo ngakithi lama uniform akhona umntwana okugrade 0 ukuthi uniform kumele ayithenge esikolo into zakhona nje azuza kwabantu.
Yebo kithi kungapi khona apho ekhaya ku?
Ekhaya kusekhini kodwa ngikhona ufana omncane ofunda eMpumelelo omunye ufunda eNkulumane ngapha eBulawayo.
Okay, iyabi biza malini so uniform ka grade 0?
Uniform ka grade 0 ku Twitter ngesikoleni utrybela 300 rand i-group lelo kuzenzeni. And le nto zakhona bekuyilist yakhona mahleka wethu ukuthi yilist leyo abantu bezikolo ba-aphruza enyendlela sekule listi ngathi ngifike eshophu ngibanikeza bathi a kanti umntu lo ufunda kufunaukuthi ugrade 0 bathi ha isikolo sinjani leso
yebaisikolo
nje esijwayelekileyo kodwa imazi akhona hhayi bakithi kunzima
hhayi kulobu nzima kodwa emzansi kuyaphileka khona
khona asingeke sithi sikungconywana kule simo sangakithi ngoba ngakithi khona kunzima ngoba manje imali ayikho akulanto eqondileyo kithi akulanto eqondileyo komile kusemakhaya kusemadorobheni kuyafana kuhlela ukuthi abantu bangabalekela ngathi kuqala ukuthi makunzima emadorobheni abantu bethi beye emakhaya kuyelinye manje yithu lalikho
hayi inkinga-ke khonapho ungathanda ukubingelela izihlobo labangane Dube.
Hayi ngiyabingelela nje bonke khona lekhezi ethuthwane nabakhona le bonke imazi bakhe bonke ezijikelele nje ngikhaya asibekezeleleni sibone ukuthi kwenzakalani ngoba ubunzima bukhona.
Hayi siyabonga Dube, ube le khisimo senhle kakhulu njalo ungene kuhle eminyakeni omutsha.
Hayi ngiyabonga la ngusithethe nalingene kuhle.
Siyabonga ngumnumzana Mosi Dube use South Africa uthi akenelisanga ukuya ekhaya kodwa uthi hayi amathangana bheki ale mfuno zabantwana wathumezile anzitinemwe mtereri mafi.
Hayi warigaitende thina mkoma Charles Satuku makadikwa mkoma Charles.
Hello makadikwa tete.
Hayi wathiri waditu kusona nemi muri kupi?
Ndiri kunyanga.
Ehe, taurayiti nzwi kwakadiko unyanga kumakomo uyo.
Unyanga kuri nani atete asine fiwe yanetsa.
Zviri kufamba sei ikoko hanzvadzi?
Muma service station umo fiwe iri kutengeswa nemabhondi iye zvaitengeswa nemaiesi. Asi kuti itenge nemabhondi munoiswa mulaini rekuti munhu anoswera ogorara ari mulaini hapana chiri kumbofamba ende hauitengi fiwe iyoyo. Unozoiona usingajaida.
Saka kana iri kutengwa nemabhondi iri kuita mari
iyo kana iri kutengwa nemabhondi mamwe ma18-19 kana kutopfuura mapuraizi akatoiswa negavhumendi nezera anopfuura mapuraizi acho iwao
kana muchitenga neus anenge ari pamari
us wari kuita $20 per liter.
Saka imima taura yenyu
mhosva yadi yatiwo pagavhumendi vaoi gavhumendi inotaura kuti hatina kudolariza but iyo fiwa yacho yachisiya ichitengeswa nemaus maservice stations inototaura kuti ndeyavo tinozviziva kuti maservice station ndeyavo but vanotengesa nemaus dollar avanotaura kuti nyika inoshandisa maus but iyo vanoitambira zvakare kufiwo ipapo hamuoni kuti kudzvanyirira ruzhinji rwezimbabwe kana kudzvanyira macivil servant havari kupa tupinas tumabhondi tusingatengi kana chinhu.
Saka zvamira zvakadaro pane mazwi here amungade kutaura kuhurumende tomboti vakateerera panyaya iye zvamuri kusangana nazvo ikoko kuinyanga
vakomana kasesu sevechidiki sesusu timapasenja tinofamba ka tinongoti kuhurumende vakomana tinyareiwo tizwireiwo tsitsi yedu yetakakutadzireiko tiwanirewo muta generation yedu mauraya hapana chikumbofamba munyika shuwa bhazi chaiyo chari kubva kuharare yateteka kuita $120 kukwira nikukugara musiti luggage yake yakutangira pa $50 kasaga kasina kana kango rine sugar to Saudi chichi hapana kana chikumbofamba kuti varatirara mose yano yehurumende yao.
Aiwa munokwanisa kumhoresa hama neshamwari dzenyu pa holiday yenyu yekisimusi saka muchapedza Christmas muchiite imanje.
Christmas yangu pesa hivyo tutori hakutungo gara kumusha motongo ushika umbu motongo gocha duweza hivyo hivyo mafuta mani pasi
kumana mafuta hapana
zaka omate kendungu umoresha wa zakari ama zangu anamai wangu anababa wangu wariko kumba uko ayo ndino watu wawe ne Christmas ya kana katijabudi lewa ayo ndiyashika wane kumba uko ucha hiko.
Aiwa tinotenda chaizvo hanzvadzi uyezve tinomboda kunzwawo kubva kune nzvimbo dzakadai savana inyanga uko kunana Trotbeck nekumuoko vanhu vachiri kuenda here kudhuze nekunyanga ikoko
pete Trotbeck mukana mukavabvunza chaivo chaivo hakuna kunoendwa unoenda kunozorora uchizorora chii kuzorora kaunge waine chavaita chii chataira chazvinozorora kudya mari tinodya mari yatawana kupi hapana kukuenda.
Aiwa mashoko makuku tuanzvadzi. Muve nezuva rakanaka.
Aiwa tinotenda maita basi.
Bye bye. Ndikunzwa kuti tine mumwe mutereri. Hello mukoma Paddington.
Makadiri mutete.
Aiwa tiri wadi. Tirikutaura nemi muri kupi mukoma?
Oh tiri kuno ku Port Elizabeth isu.
Ku South Africa.
Munyika yeSouth Africa wangu tete.
Taurai tinzwe kwakamira sei ikoko muri kuronga zvipiko pazororo reKrismusi iri kuya.
Chengetedza zvizhinji tisabude kuenda kunze kuno kuti kunyika ine nyika inotyisa zvikuru ine nyika inokondwa nekuurayiwa kuvanhu izvozvi tanditori nevamwe vanhu vatanga tichibonoshanyira kuzvipatara vatatichiona maZimbabwe dzakatowanda muzvipatara vakatobayiwa nemapanga tete.
Kupi ikoko?
Kudhorangidza uko pane hospital iri pedyo nespa location watinogara inonzi Dhorangidza vakatobayiwa vakomana vanotokwana kuti vashanu chaivo
riini hanzvadzi
vakabayiwa kutanga kwesvondo rino rineri kutanga palast week pavhara vanhu musi wa15 kuno kuvanovhara musi wa15 ndopavanovhara makambani mahombe ese vachipiwa dzimari dzavo kutanga pasvondo riro palast week iwo ndopatakatanga kutonzwa kuti kwadai kwabayiwa munhu saka vakarara varimo mudhorangidza.
Vanenge vachinzi vaita sei?
Vanenge vachiti vakomana vekuZimbabwe vanonyanya kufarisa vakanga vafarisa zvikuru kudai vanodhakwa vosangana nemakadzi vekuno kana vadaro zvinomanje vanobva vati varume vacho vanobva vaoti saka mboda kuti torera vakadzi vedu poita sekuti vanenge vachiti vanenge vachizviti isusu tine mari vachizviti izvozvo saka mboda kuti torera vakadzi vedu ndopanotaka kurwisana ikoko vari vese vakabayirwa nyaya idzodzo dzevakadzi.
Saka mashoko api hamungape ivo vechidiki panyaya yekuti kana vabata mari dzavo angave mabonus kana zvimwewo vanofanira kuita sei nyanya vari kugara munzvimbo dzakadai sei dzamuri kutaura kuSouth Africa.
Ini chandinongokurudzira tete ndechekuti vanhu nga munhu chengetedza mhuri yako urangarire kumusha tarirai mone kuZimbabwe mamirira kwakaita mari iyoyo kwanzibe kuti uri munhu anofara zvakanyanyisa uchinoenda kune nzvimbo dzekumafaro dzamunonosangana nevaro dzamakasiyana-siyana amusingagoni kuzowirirana pakutaura kana pakunzwanana gara uri mumba mako nemhuri yako utenga chikafu chaungochifara uri nemhuri yako fara uri pamba pako sabude kuenda kunzvimbo dzekuungana kana waenda enda hako asi uri munhu anenge aine hunhu anenge achiziva zvaari kuita.
Imi muri kuenda here kumusha?
Kwete tete ini handa kuzokunda kuenda kumusha asi zvizhinji ndakatumira zvangu kutaura kuti mhuri dziriko dzirarame. Mai vangu vangu vari kuno kuti akatumira zvinhu zvose kuti zviite zvakanaka.
Aiwa achimhoresa yenyu hama neshamwari takatarisira zororo rekrismusi.
Ndinoda kumhoresa tete vangu vanonzi mai Mapranga vari kunyika yeZimbabwe vari paWarren Park 1 tete munhu anga achimbobatikana nekurwara uye munhu akabva kushaikirwa nemuzukuru wake ndaida ngovamhoresa nemukwasha wangu yekuti mwari vanochengeta chai kuti murambe muchingonamata nekuramba muri padyo namwari. Ndomhoresawo amai vangu vandibereka amai Gombera vari panyika yechitungidza kuunity o chiti amai makadi zvenyu muve nezororo rinofadza vese nevanin'ina vangu nemhuri dzose dziri paZimbabwe ndichiti komborerwai.
Aiwa tinotenda muve nekrismusi yakanaka musanete kuteerera Studio 7.
Aiwa tinotenda tete mhorese muve nekrismusi nezororo rinofadza kwamuri ikoko mese.
Bhabhai Ntunga.
Inyaya dzekukecha guys.
ndoza ndavudza kuti kochi chiri kumboitika nokuti vataura kuti vakomana vechibiki 5 vese vakapuwa mari dzavo after musi wa 15 December vari kuti saka kana vachinge vazokwanisa kuenda kwavanoenda kunzvimbo kundofara vakasangana nemamwe madzai votadza mukuti wirirana imomo ndo muri kunetsa vari kubva vabaiwa nemapanga
zvakaoma vedwe sikange lekasini leFacebook singakai kusikhumbuzo mlaleli wethu secingweni Silo Tanisa Blessing Dube uti yena mina angene lisanga ukuya ekhaya kodwa zona ngizizamile shame ziyajabula lapho esikhona ngiyabonga mbona uDube lapha ukhuluma ngengane zakhe Nkomo Foster uti yena mina ngiphumelelanga ngesigaba somsebenzi rejoice maphosa Uthi wena kikikikili njani mthwakazi hayi siyavuka maphosa ngilethemba lo mthwakazi wonke uvukile Queenspan Madonko uthi wena amachono basakazi kuzoba lobanike laphana kulo 3D Dube uthi wena iZimbabwe siyaphenduka inogo area enter at your own risk zone hashtag friendly warning compatriots kuzoba lo Richard Dube uthi yena salibonani uyabingelela lathi yakubingelela Dube siya kusikhumbuzo moyo osecingweni kunjani moyo moyo kunjani baba nomzana moyo hallo sikhumbuzo moyo
I think number ya winning ya dona ntunga regatenderere mberi zvedu tichikurukura nhasi izwa renyu vateereri pindai muchirongwa tiwani kwete tichikurukura nemi tichionesana kuti chii chaizvo chiri kuitika kunzvimbo dzamuri pazororo rino rekisimusi vazhinji vari kuchema chema vachiti zvinhu hazvisi kutengeka kufamba kwacho kuri kurwadza nekuti mabhazi ari kuramba achikwira muzvitoro zvinhu zviri kuramba zvichikwira saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano uye zvatiri kupai mukana wekuti muwanikwe imi muchimhoresa hama neshamwari dziri kumativi mana enyika dzingave dziri muZimbabwe kana kumwewo ndo zvatiinazvo ipo pano uye zvetichange tiri kuverenga zvamuri kunyora panyaya yezvatiri kutaura izvi asi kunavo vanoda kufona tipei nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai nekuti nhasi izvo ratoda kunyatsotarisa kuti chii chiri kuitika kuti tanzwa kune vamwe vari kure uko kunyanga chaiko chaiko vari kutaura ivo kuti mafuta ekufambisa ari kudhura ikoko kana wawana uri kutoita iwe ekutsvagiridza chaizvo chaizvo asi regai timbochingamidza vamwe vari palife pedu Donald Mamboma ari kuti Merry Christmas to all VOA listeners and Zimbabweans Paddington Kashanje hanzi watching you from Port Elizabeth Lumo Gwenzi hanzi maswera sei vashamarari tinomufarisa imose pabasa penyu isu turi nani yedu kuno kuMozambique ini ndinoti kudai bond rabviswa towanawo mari yeZimbabwe kwete dzekukwereta kune dzimwe nyika Luke Samuel Simango hanzi moroi pa studio 7 I'm watching you from Rustenburg kuSouth Africa hanzi magariro ayo Zimbabwe zvinhu zvaoma Doktora kwavari kuita business account hanzi IVOA kutanga ndinotenda nebasa ramuri kutiitira rakanaka ndichiti happy christmas kumuri yose yeZimbabwe asi regai titore makola nekuti nhasi izwa rekuti imi makolas mutaure nesu muchitiudzawo zviri kuitika kwamuri ntunga
It's 29 past 8 o'clock, 29 past 1 o'clock here in Washington and this is live talk. We are talking Christmas, which comes in the backdrop of a deepening economic crisis and nationwide hunger that's affecting 7.7 million people. Se tate umlaleli ecingweni ubaba uNdlovu. Kunjani Ndlovu?
Siyaphila Nkomo linjani?
Hayi siyaphila. Usixhuma ngapi kwenda?
Ngogodzwayo shela buzi.
Komahlaba ithwale.
Umakala ayithola ndawonto kusisidike ye.
Aha, igama mbani ba?
Ugabiso Ndlovu.
Gabiso Ndlovu.
Yebo Nkomo.
Lidlala njani iKhisimusi khona ngapha?
Hayi thina ngomthandazo ukuthola baba kulo bunzima kakhulu Nkomo ngiqinise ukuthi likhathana madoda. Ngapha abantu ngalokho befakaza ukuthi ukukhathana kwethu kunzima, kunzima iqiniso. Siyaphonga ubonto singayenza njalo.
Eh bakithi.
Yebo, iqiniso shiwa kodwa ke hayi ke kungelani. inkosi zasiphuchisa kuphela khona besicela ukuthi khona ngaba bavumisane ngoba ngiqiniso kunzima kakhulu akunjethi ukugogolana sekitchini impupho ekhana esenza $80 zayithatha nje uyayithenga njani
i 10 kg le
yeah i 10 kg iphosi yethu lapha but ngalisifisa ngathi mase begangeni ngapha kuma 80-90.
Uhulumende ubeke wathi siyehlile i 10 kg si $50 akwenzakalanga lokho
ngingapha mina sibe singafikele phela phuze town ngale $50 ngase beyilanda ngale madoda ngapha emashopethi ngapha sibe ngama 8 abanye 90
eh bakithi
eh
Hey, manje uzakwenza njani lapha Ndlovu? Indlala kayithiya ngokuyintondo lokugodwa nje ongani kulamahwaho ngakubamba.
Hayi imbuzi nezabantwana kulo mfana wasegoli ngabe ithethi bula lokuyisala kwazi kwakho okumbuzi lapha sidlulise ikhisimusi le.
At least kungcono.
Kuzaba ngcono ya isibongile kakhulu. Akoma siyabonga kakhulu isincede kakhulu. Singabantu bapentsheni bakithi libezokwelizame lokuthi sisisele ukuthi khona uhulumende asingezele. Kufanele kusibakela mbijana kodwa ayikwani.
Mhm.
Siyabonga kakhulu umsebenzini omkhulu. Sihlokoze kakhulu basifakele nje i-tshirt yakho 500 kasi kuma 300 kathi.
Hayi siyabonga Ndlovu. Khuluma laba bakahulumende nxa belalele njalo ubingelele isihlobo labangani.
Ngiyabonga Nkomo, hayi ngibingelela abantu abasegoli labanye abasefana seplumtree emgadini ngalo ukuthi konke nje abantu baphila kahle ngenkosi uJesu Kristu wafaka emthandazweni.
Mhm, hayi siyabonga Ndlovu, uyidlale kuhle khona ngapho kwaMahlaba ithwale.
Ngenkosi uJesu Kristu ngiyakhulekela lana Nkomo, ngiyabonga baba.
Hayi siyabonga, ngokabiso Ndlovu sithinteke lapho eseFilabusi kogodlwayo.
Mhm, rigate tore vamwe mutereri vari panhare tiri kunzwa kuti tinenge tina mufundisi panhare rigate ndikwavari halokola.
Halo maserati.
Aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura napasta muchaka mupofu ndiri kwadomo.
Ah, kwakadiko kwadoma pasta?
Ukadoma kwakanaka asi zvakangoma.
Tipewo mamiriro akaita zvinhu ikoko.
Vanhu vache zvinhu zvakaomera munhu womuZimbabwe. Kuti uende kumusha kundoona vabereki mari hauna. Mabhazi akwira zvakapetwa. Saka zvinobva zvaramba zvichiomesera upenyu hwemunhu kunyange nokutenda kwevanhu. Kunourawa nekutungamirwa kwaita nyika yokwedu. Ai Mwari vabatsira vatungamiriri. Nokuti Bhaibheri rinoti kana vanotonga nyika vakasha Mwari nyika inofara. Asi nezviri kuitika nyika ike zvine zvinyika tiri kutema every day munhu akamuka anomuka achipopota muZimbabwe. Hapana munhu anomuka achifara. Munhu anomuka achipopota izvozvizvi Krisimasi yasvika asi munhu ari kungopopota. Saizvi Mwari vabatsira nyika yedu. Mwari vatitsvagira vatungamiriri vanosha Mwari nokuti nyika ikatongwa nevanhu vasingashi Mwari nyika izere nokuchema usiku nemasikati.
Saka imi sapasta mazwi api amangataura ekushingisa veruzhinji vakateerera panguva iyo ino yekrisimusi.
Mazwi andinoda kushingisa vazhinji vakateerera ndokuti ngatirambei tine tariro kuna Mwari. Nokuti muupenyu hwatinorarama tinosangana nazvo. Asi zvinoda kuti tirambe takatsunga. Shoko raMwari rinoti vose vachatsungirira kusvika pakuguma vachaona Mwari. Shoko rinoti kutsungirira kusangana nekuoma kwezvinhu. Asi zvakaoma zvakadaro, ngatirambe takatsungirira kusvikira pakuguma Mwari vanotiwanira nyasha.
Ko mashoko amungada kutaurira kuhurumende tomboti yakateerera mataura emi kuti vanhu vanotya Mwari ndovaakudiwa. Ndapi mashoko amungataura?
Mashoko andingada kutaura kuhurumende ndinoziva kuti vakateerera asi havanzi.
Taurai henyu.
Mashoko andinoda kungotaura ndeyokuti ngavarangarire kuti vanhu ndevamwari havasi vavo. Ndinorangarira vamunangagwa vachitizvo, the voice of the people is the voice of God. Nokubva varamba the voice of God. Asi vanofanira kurangarira zvakaitwa Nebhukadhinezari, wakaitwa chipuka chisina zita naMwari. Vanhu ndevamwari havasi vevanhu. Vatungamiriri ngavazive izvozvo.
Ameno, kana paine vamungada kukwazisa tisati tatora vamwekola.
Ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kumusha kugokwe kwamashame, Baba Suzeni vamuchakata namai vangu nanatezvara vangu vari kuchiredzi, nevose vashamwari, nemivo muitirwe zvakanaka. Tinoti makorokoto ekirisimasi negore dzira.
Aiwa, muve nezuva rakanaka, muve. Bye-bye.
Thank you. Sithathe umlaleli ecingweni uMthembo. Kunjani Mthembo?
Ngiyaphila baba, linjani?
Siyaphila. Igama elipheleleyo mbani ba?
Ngu-Elijah Dube.
Elijah Dube.
Yeah.
Uxhuma ungaphi Dube?
NgiseNtebe baba.
Ah, eNtebe, eGwanda South.
EGwanda South kanye.
Lidlala njani iKhisimusi?
Kankoma kusela Khisimusi lo nyaka.
Yebo bakithi.
Lo nyaka iKhisimusi sokudla ibizo kuphela lokuthi 25 December vele iKhisimusi.
Heish. Umi kuwobumumu.
Hayi, umumo mubi kakhulu, mubi kakhulu. Yona imali yakhona yiyo engasatholakaliyo.
Abanye sizwa bekhala ngempuphu lapha lanxa uhulumende ebethe i-10 kg kumele iyehliswe intengo ibe yi-$50. Sizwa kuthiwa ibizo $9,580 endaweni ezijiyeneyo. ENtebe khona ngapho ibiza malini?
I-105 pondi.
I-10 kg.
I-10 kg. Akulanto ehlileyo.
Yebo kithi.
Hayi, ubunzima bukhona.
Nxa belalele bona bakahulumende kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Ukuthi kabancede sibili bazame ukuthi bangenele ikakhulu sibili ezitolo. Ngoba kabuthengeki, loku lakho kuyimadlana yabo lakho, kodwa izinto ukuthi zithengeka zithengeki inkomo.
Nesh. Uqhubi inkomo yini Dube kumbe zifohlile? Ngizwa amanhlogo lapha ekhaya.
Hayi, ziyathi sikulokhu kuzinyamazane okuthiwa zimpisi, kusithole senzima kabi, zilale siba yini.
Hawu, yebo.
Ye.
Ngapha zithole nzima ngendlala ngapha kule mpisi futhi.
Ngapha kule mpisi manje kathe sibe sokushumile. Imihogo inkomo elapha, imihogo esegangele emahlamvini.
Eish, andingadli umhogo iyafa kanje inkomo angithi.
Ingadli umhogo ivele imhogo. Sibanya kakhulu vele uhamba umnyathela kuphathaka. Izihlahla zivela amahlamvu.
Eish. Akulobunzima Dube. Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ye, ngiyabingelela kakhulu abazukulu bami abakobulawayo. Ngibingelele lo mzukulu wami okhona leGoli, kabuyanga mani uthi uyehlulwa yimali kathe sibe ngiwhatsapp uthi imali imehlule. Ngithi hayi mzukulu wami, ngawungizwa khona ngapho, hayi dlala iKhisimusi. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi, lati siyabonga Mthembo. Elijah Dube, ube le Khisimusi enhle kakhulu, le New Year enhle.
Hayi, iKhisimusi yakhona kuphela kwamizangene esibayeni kuphela, ngibulale yokuthi izinyane kuphela, yiKhisimusi yakhona.
Hayi, kakhulu kungcono lokho.
Hayi, siyabonga baba.
Siyabonga Dube. Titore mwamtere irma.
Ndanzwa pane vanga vakamirira Mukoma Donald Mamboma, muripo here panhare apo.
Ndiripote temavelasi mazera sei.
Aiwa, ndimi listener of the year.
Mukoma ndeipenyu.
Aiwa, ndinofara kunzwa neni.
Aiwa, chokwadi taurai tinzwi.
Zvinogwadza tete Mavelas kuti nyika yedu yava chiseko pasi rese nemusadhikimo. Zvinogwadza tete Mavelas. Kaonawo nyika dzimwe mwana anenge achifarawo Christmas, kufarira Christmas kana kare kuchikurawo. Taifarira Christmas, but iko zvino nyaya dzatinohwa kumushaka. Hadzifadzi, haizviti haumboitise kuti Christmas. Hazviti ndataura navatete vangu vakwira kubva kuHarare vachiya ku between Chivu nemvuma vachiti kwai vakwira $70. Saka chifunga distance yai kubva muHarare kusvika pachivhu papa. Kwakubata kwa $70. Saka zvinhu zvo apa tete avazamawo kuvatumira kuti vawanewo kuHarare bhozi kuti tivatumire pakati pane pachinetse. Saka kuHarare kuizi kutora kuti kune dzimwe hama dziriko. Saka ukavatumira zvinhu zvichibva kuno kuzvinda kuHarare straight, it's easy kuvano collect. But mari yavazochajiwa yetransport inogwadza.
Saka imi muri kuenda kumusha here Christmas inoyi?
Kuinda handa kundikana paChristmas asinonga musha muna January. Asi vanga vachitondikomekedza vatiti vangu kuti kana uchiuya uya wakagadzirira mari yakasimba nokuti unozokona kudzokera.
Hanzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Saka zvinogwadza asi hazvina kumira zvakanaka zvachose.
Kupane vamwe kola vambouya panhara apa vachitaura kuti kunzvimbo yavari kugara imomo muSouth Africa kune vanhu 5 vakomana vechidiki saizi dzenyu vakabayiwa nemapanga. Zviri kufamba sei? Kwakamira sei kwamuriwo?
Ini ndiri kuRustenburg. Hakuna kuRustenburg hako nyaya dzenoizi dzedziri kwasishoma. Matswana havanavo habiti yakafanana nevamwe marudzi akafanana maZulu kana maXhosa. Vanhu vakaita like vanhu vane unyoro vakanyorovera kana mukasangokona navo muvakadzi imomumu kana mudoro. Haina hangu handichaipinda zvekuteerera kumafarofaro izvi. Saka ukagara ukasaenda zvekumafaro upenyu hwako huyo hwakatiiwo. Kana wangosanganawo nazvo wasanganazvo asi vanhu vechitwana havana havo kunyanya kuita ukasha semazuru kana mavarudzi ari muno. Chero mukatisa kana xenophobic painoita pata xenophobia. Kuno kana North West hazvinyanyi kutaurika nokuti zvinonyanya kuitwa nemazuru nevamwe marudzi ari muno muSouth Africa. Hakuno vanhu vari nani kada kuenda kana vamwe vari muno.
Aiwa, pakanaka chimoresai hama neshamwari tipete titore vamwe nhasi pana pari kupisa.
Ya ndoda kumorosawo hama dzangu vokwamamboma kumushagashe kufamba 85 kumushagashe apa masvingo. Ndomorosa vatete vangu vanonzi maifungiwa ndataura navo vanonzi ndovafarira chaizvo vanoda chaizvo zamari vari kunonzi kubvuma kumusena. Ndomorosa mbuya vangu kwachinorumba kuzaka mai vakazara mai vangu.
Kuzaka rinopisa?
Zaka rinopisa wehe kwachinorumba.
Aiwa,
ndoenda kusamba range kutriangle. Ndomhoresa vose vanondiziva ndakambogara kwenguva vose vanondiziva ikoko. Ndoenda papanganai kuzaka ndomhoresa vose vari ikoko. Ndoenda kwedu kumushagashe ikoko ndomhoresa vose nevose vanondiziva nasekuru vangu vachipadza vanosekubabatira. Ndovamhoresa chaizvo nevachitamba. Hama dzangu dzese kumushagashe nevavakidzani vese kumakoholi vakomana vatatamba navo vese ndokumhorosa mese nechitimu vechrismas yakanaka nevose vanondiziva nevateereri vestudio 7 ndomhorosa mufundisi Richard Moyo vachafa kumhondoro. Handizivi kuti vachafa vachipo here mbotaiwo zefainda kuti vachafa vakaenda kupi. Ndo muteereri wekutanga pastudio 7 chitanga chirongwa ichi.
Aiwa, tichavatsvaga
mukoma Blessing tatwa Monday nechitatu nechishanu tatwa 3 days per week vachafa kumhondoro. Ndo
tichavatsvaga
namukoma Obey na tete Priscilla tichakatanga chirongwa ichi.
Ichokwadi tichavatsvaga shuwe mukoma Obey ichokwadi shuwe maita basa hama vamanyatsoti dyo modzoka futi Christmas
ndomhorosa kuvoice of America ndomhorosa tatenda gumbo mukoma Jonga kandemiri tete Mavelas muchanganya uye mukoma Ntungamiri ngomo Chris Gande namukoma Rejoto ikoko na ndimi yake Mwakalerie nemainjiniya enyu nevose vanoita vakatati basa rechinzwe nevamwe vatisingazivi vari kumasteri kwezvirongwa zvenyu.
Aingamatora mukombe mukoma, tinotenda zvikuru. Thank you so much, we appreciate that.
Mukoma makati tinokutendai izvozvo.
Thank you. Donald Mamboma wazi wonke umsakazi wonke umuntu olaphi yamazwi Mamboma. Sithathe omunye njalo umlaleli cingweni ulungisani kunjani mnumzane?
Ngiyaphila kankomo ndinjani baba?
Hayi, siyaphila. Isibongo mbani?
Mina ngumpanyimu kudlo yomnyama.
Mpanyimu?
Ye, vela kumpanyimu.
Aha. Kusi pamazwi akho lapha ngeKhisimusi uyidlala njani?
hey ekhisimusi lonyaka kimi ngani kuzima lapha vele akubambeki lutho into ziyala baba ngoku
yebo akithi
kuzima kodwa ngengafika le mabhasini ngithe ngcenye mina ngokwami hayi ambonto enzenela ukwenza anything ngoba vele yona ukuthi khonapha ngiyidlale ngikhonapha kobulawayo kuyehlula solo yithi ngizama ukuthumela abadala hayi nkani okuyigrosari kwe-500 kuveleka kuba kwani bebavili nje
ke ngakhuluma lo munye esithi uvela eBotswana obetsha ukuyishopping eFrancis Town awazange ukucabange lawe ngaleyo ndlela
ngapho ke sokufuna phela ndidinge leyo forex manje iforex yokuya eBotswana lapha kuyabe sokumeeting body lezitarata ngingabanjwa ngigwetshe 10 years bese ngizithi ngenzeni akuzimo
yebo akithi
ya uzini ibhondi lethu leli mvele angazi kuthiwa yi-currency but ukuthi sithi i-currency yakhona isiza njani mna kuyangehlula
manje uzayidlala njani kodlwayo uzabe ubhoda njengamalokishi lele labangani
ye hayi yikho esiza kwenza ke namhla ngengaba lenhlahla uzibone ngibhodile njengafika ephumula south kumfowethu ngale awu lo malaja kwasuwa twitches okunye okuthunyelwe ngumuntu akabhuti khona la ngahle ngazuza la mamalolipop mbaphathela abanye abantwana ngapha
yebo akithi hayi kuyabongeka yabongeka kakhulu
kodwa khona ngamile sihlale sisethembeni ukuthi hayi izinto zizolunga ngoba hheyi singekele ukuba lethemba thi yaba yini imali kayithenga kula magetsi akula manzi school fees khonapho zisikhangele so akusizama ukuthi khona okuncane ongakudobha kathesi ukwanisa ukukhavisa uJanuwari ngoba ziyavulwa phela izikolo and kukhanya ngani ama-school fees azakhwela ngabo-400-500%
bathi ithemba kalibulali babuye bathi njalo akulahlwa mbeleko ngokufelwa
limqotho lelo kankomo siyabonga sho ukusipha lati ithemba akuzoze kulunga athi kuyabheda ngani
hayi kuzalunga ungathanda ukubingelela
hayi kuhle ngiphalele ithuba lokuthi mbingelele ngiwathanda ukubingelela ubaba nomama bakhona lekhaya ekanyandavu ngithi siyalikhumbula abadala ukungezi ngekhisimusi ukuthi kuzima kodwa hayi kuzalunga sizwile lokuthi izulu kalini sekuthemba inkosi izasihawukela line bantu kulinywe ukuthi siphile mbingelele labafowethu uzimangele ofikile umakhosana umfowethu uzibusiso khona ngale phumula south ithi lisele njani hayi mnangifike kuhletela ndaba ngiyabonga basakazi i-studio 7 ilale kahle
hayi
kusemini ngapho
yeah kusemini kodwa hayi siyabonga uyidlale kuhle ikhisimusi empanyeni
ndandiyidlale kuhle khona ngapho abantu abahle siyabonga shuwa
siyabonga ngugodlwayo ulungisani ovela kugodlwayo khona lekwamahla bayithwale
I think sinembo bamwe khola vakamirira panarir gate ndikwavari hallo khola
hallo
hey, sorry tambokubatisa ikwengo yakareba makadi yenyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ndikuma lostendi moyo enowagwelo esigabeni sesibingo
Ntunga.
Ucingo lwakho moyo lungani lwehla lwenyuke zama ukutsheta kancane lapho khona
ya sizo njengamaqhinga
yes okungconywana ungaqhubeka
yebo baba hayi ngiyabonga baba Ntunga namhlanje bisela ngikhumbula nami baba
hayi siyabonga lathu ukuthi ungenile kuhlelo
kakhulu baba heyi isimo sibi baba Ntunga heyi isimo sibi hayi khisimusi kakuda sakhisimusi khona abantu baseduveni zindlala zodwa baba
ye madoda
ihulumende yethu hayi hayi siyehlulekile shuwa iqiniso lihle sesiyabe siyazame sidonsa ngamazinyo sidonse ngaye ngayo yonke indlela kodwa akathesi-ke ngathi ikhuba litshonile baba
kuyini moyo ovama ukuthenga ube lakho umdeni wakho ukholise ngelanga lekhisimusi ongathi wehlulekile ukuba lakho lonyaka
iqiniso lihle ngivama ukuthenga sibe lami ngithenga engxenye ko-10 kg YC 10 kg flower ngithenga 10 kg ishukela but njengamanje ngehlulekile baba Ntunga okutho ukuthi konke ngeza ama-2 kg 2 kgs nesizathu sokuthi hey ibhondi kaliko ende kabi ali ngazele kaliko njenganamhlanje songizele letown impela but ngehlulekile ukuthi ngithenge izinto zonke lezesifiseni sami othi hayi indlala yodwa abantwana babe bekhala songekhisimusi ngoba izigqoko nje zokufika abantwana bekwazi ukugqoka akazikho babantunga.
Ye makithi nxa elalela ubaba uMnangagwa labanye bakhe kuhulumende kuyini ongathanda ukutsho kuye moya?
Mina nxa belaleli beyisitolo sami bengicela ukuthi njengabadala nabo-ke kumele bebone ukuthi isimo esikuso khathesi asibi kakhulu ngabe bayahlala phansi bebize ubabuthamisa bekhulumisane engxenye isimo singaba siya sisehla sisiba sihle ebantwini ngoba njengamanje abantu bahlicece zomlomo akuba lutho babantunga sibili ezitolo lapha izinto zikhona sibili kodwa abokwesibili imali akayikho baba iwa njalo njaloni.
Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ngithanda ukubingelela umzali wami uMandla Moyo nomzali wami owesifazane uSteka Ngwenya laba bantu abami uSthiwe uShepati labana abami uSilvester usithobekile usithulisile usithandazile nonqoba izitha Moyo ngithokoze kakhulu kakhulu babantunga ngicela lihlale limbamba babantunga.
Hayi sizakwenza njalo Moyo, siza kufonela kwezinye inhlelo. Siyabonga kakhulu njalo bele khisimusi enhle.
Hayi nani lifisela ikhisimusi lomnyaka omutsha olithukela baba. Hayi jabule kakhulu baba.
Hayi siyabonga Moyo.
Yebo baba.
Stanley Moyo sixoxela ke lapho ese Midlands. Koma vi imimi muchikura ichi chamai nyatso farira kuti kana chiripo muswa 25 maiti nasi tiri kutika Khisimusi.
Isu actually tanga tine tradition nekuti vabereki vangu vanga vari ma businessmen. Saka vaigara vari kunze vachishanda taionana kakawanda kacho muswa Christmas saka vaibva vati tiri kuenda panonzi pa Orange Grove. Paka hotera kamwe kakari muchinoi.
Muchino zipigwa.
Ehe, tichino zipigwa. Aiwa, tichijika masondido. Aiwa, ndo memory andina yoyo. Asika natiri kumbato, titozo vaikoko maitenda kumbato, sangana ne hama, ne shamwari, zineke zava uchi. Pinge uko. Tichijika futi nyama yo uku. Ne ma drinks vizesa. Aiwa, tichina kizu.
Muchino zipigwa. Ai, susu, mdarangu waishanda ku South Africa. Aiwa, njifa. Saga, zaito ya ne ma 10 kg ema rice, tastic rice, ine mayonnaise, ine tomato sauce, netumwe tuma watu wati toka wanda wanda. Aita hizi pigwa zvikuti. Ndiyo memory andina iyoyo.
Koye zvizvi.
Ndiyo viambudzi. Zvichakadaro. Zvichakadaro.
Unogona kuviambudzi?
Kuviambudzi? Ungavira na mbudzi nenere. Mbudzi. Asi ndichikura ndaitya kunyatsoicheka pauro apa. But mazuano ndinombotya hangu mudzimwe nguva kwete kutya kwekuti ndiri kutya but you know my conscience I would feel very guilty but ndikaona anocheka handoivhiya 10 minutes ndinge ndapedza.
Aiwa, pakaoma, aiwa, nasi sekutora kwa taita tukuda kungoonesana kuti muri kuzvigona sei tanzwa kune vakasiyana siyana vari muSouth Africa vapindo vachitaura tataura navamwe baba vari kuinyanga vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yemafuta yekufambisa ndo iri kunetsa. Asi regai tende kuna muteereri wedu. Halo Mukoma.
Halo makadini wari dzangu.
Aiwa tiri wada, asi dzikisai volume yenyu, ndiri kuzvizwa ikoko.
Oya mukazi dzike zvino.
Taura yeyuti.
Bakorokoti Christmas.
Aiwa, takamirira kupinda muChristmas. Tasara nemazuva mangani mairi.
Tinokutenda kuti Mwari unozarika kuti kana akagona kubva nechijeni wari kusvika ike zvinezvi. Hagukoni wekudaro.
Aiwa, ichokwadi. Tikusaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura navagogodi vari kuSouth Africa.
Taurai tinzwi.
Hai, ndinoda kuti ndakutora mukana uno kukwazisa mhuri yangu yose kuti ndabve pamushosho. Ndichikwazisa vana mai Stefani ndivo vadzimai vangu. Ndichikwazisa na Stefani wacho ari kuBanda. Ndichikwazisa na Fiona ari kuHarare. Netimu yacho vana Bheri vari kumusha kwaGutu nanaliyona nanatadiwa nasho. Tinoda kupinda Mwari nokuti sitsukidza kuti tisvike panguva inoti vatizwa.
Kupane zvamakagadzirira here mastondido ekuendesa kumusha kana kuti muri kuenda here kumusha paChristmas apa?
Ini nguva ino handiwa ndi kufamba ndichienda kumusha nechikonzero chokuti ndinoziva kuti unogona kuseenza nguva yese mari yacho yese yoputwa nemabhazi saka zvoune nguva iriri hapana saka ini ndinowanza kuti ndinotumira zvinhu woryawo Christmas yavo vachifara inino pana January February toendavo tozonourayawo mbudzi dzedu woitaura huya hwembudzi hwokumona huya hunonaka huya saka kutumira hedu takatumira havo zvokupfeka nezvokudya izvi.
Aiwa pakanaka, aiwa pakanaka. Muvene taurainyi.
Ndoda kukurudzirawo pane muchinda wekuti vabva nadzazvitaura handikuti vatari kuredhiosafuta kuti pane vamwe vanhu vanokwana kuita vashanu vaibayiwa nemapanga.
Taurai tinzwe.
Ndoda kukurudzirana naZimbabwe kuti vakomana nevasikana hazvirere kuti kana munyika medu tisina kumira zvakanaka kwataenda tikanoshanda tikaona zvatawana tokanganwa. Ngatisakangana nekuti kunoku kuno munoburitsa tichadzokera kumusha tinozoshandisa zvinhu zviya zvakadii zvatakashanda saka ngatisafira mutango.
Aiwa mashoko makukutu.
Ndo mashoko angu anoda kupa vanhu vose vari kunze kwenyika kuti ngatizive chatakavinga nyika yedu ichanaka.
Aiwa tinokutenda ishaizvo, muve nezuva rakanaka.
Nenivo Mwari atiitire zvakanaka nokugona kutibatira mawaya zvakanaka ipapa.
Aiwa tiripo, handisi muri kuona vamwe vatoenda kuzororo, isusu tinawo mapadza tiri kungorima.
Mwari akuwedzere makore kurarama.
Tinokutenda itunga.
Thank you. Inini gore rino mavhi, gore riya ndakaenda Gumba ndikasvikouraya mombe. Saka gore rino ndanzwa kuti mombe dzacho dzakaonda bhozi panga pane nzara. Ndikati saka kuinda pasina mombe dzakakora hapana mombe ichaurava paka. Saka ndikati arega ndombogara mushana.
Aiwa rega titore muteereri wedu wokupedzisira. Halo kola.
Shalom, makadii?
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura na beautiful show kuurungwe.
Kuurungwe kwakadii ikoko?
Kuno kuri nani, zuva kupisa. Mbeu dzacho hadziri kungofa, zvinhu dzacho dzakaoma.
Muri kumagunje here?
Kutodarika magunje kwamukonori chaiko.
Okay. Saka muri kubata seiko zororo rekrisimusi?
Zororo rekrisimas rakatoma vedueyi, hakuna chiriko. Sesu tichangobva kuchikore izvozvo kuti vabereki vatiende krisimas. Zvinhu zvakaoma. Next year January ndingo chinda chikoro saka zvakaoma.
Muri kudzidza kupi ko munina?
Ndodzidza paHarare Poly.
Saka chii chaungati wewe ungada kuti hurumende inzwe kubva kune imi vechidiki kana vakateerera?
Tivati hurumende iwaniso vanhu mabasa uyezve vasimudziro pazvirongwa sekuti vabereki iko zvino vazhinji vanobvesa nekurima saka tivati vasimudziro pazvirongwa zvekurima uyezve munyikawo ikonomi ingeri stable like mari iko zvino iti hatina mari yatiri kuti tiri kushandisa mabhondi acho hasi kushanda tiri kushandisa maus achona ari kunzi akapinda muno muZimbabwe anenge asisina value saka zvinhu zvacho zvakatoma. Hurumende yedu dei yatigadzirisirawo pane zvinhu izvozvo zvinoedzenguva nyika ingasimukira.
Aiwa tinotenda munin'ina, ungomhoresa kana munhu one chaiye nguva yedu yapera.
Ndofunga ainda ke si sifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje sihlobo esithandekayo. Siyazi kuyaphithizela ngalesi sikhathi sekhisimosi, abatshayeli lichayele kuhle emgwaqweni lapha. lihambe ngonanzelelo hayi ukuphuza utshwala bese liyachayela abachayeli bamabhasi lemchova lihambe kuhle labadala emakhaya kwanele olivalelisayo ngentungamili inkomo.
I'm Marvelous Mhlanganya, who you're saying have a very good evening, and let's meet again. We're continuing this Christmas theme throughout this week. You have a very good evening. Bye bye.